hurumende yati vanhu vanofanirwa kupiwa 17.5% vanga vakabirira vashandi vekuapex vakabvumirana nazvo vakasainirana pasi. Chinove chibvumirano chatiri kuramba isu sevanhu vakamirira maticha ekumaruwa seunioni tiri kuti 17.5% ishoma, haienderane haienderane nemitengo yamo muzvitoro, haienderane nemaliving conditions nemaconditions aripo muzimbabwe izvezvi.
Matoendesa mhinduro yenyu.
Tanyorera kuapex, tanyorera kuhurumende. Tiri kutarisira kuti musi wemuvhuro tisaendesa mhinduro dzedu kuhurumende, tichaendesa iri petisheni tichinyatsovatsanangurira zvakare zvatinotarisira kubva kwavari seemploya wedu. Takambovaudza zvatinoda asi tirikuona kuti havasi kuda kuzvitambira, saka tichavayeuchidza zvakare tichibva taramba 17.5% yavari kutipa nekuti ishoma satichitarisa nemari yatiri kutambira inoita $280 pamushandi. Akutambira mari iri pasi, akapiwa 17% anongawedzerwa ne$44 inove mari shoma zvikurusa. Tichitarisa nepoverty bottom line yapa $720.
Mamwe masangano evadzidzisi anowirirana nemi here? Anokutsigirai here?
Wongu masangano ose ezvokwadi ari genuine, hatingati masangano anonyatsomirira vashandi, maticha anobvumirana nazvo.
Saka kubva panapa moita sei?
Sezvatabvotaura, tichaendesa gwaro renyunyuto rinosanganisira kwatichizivisa apexi kuti hatisi kuwirirana nekutengesa kwavakaita. Tichazoendesa gwaro renyunyuto zvakare kuhurumende tichivarangaridza zvichemo zvedu. Tikuenda mberi maprotest atakatanga musi wa8 today, hatinoti maRed Friday protest, achaenderera mberi asi mhando dzeprotest dzazinenge dzichisiyana. Pamwe tinenge tichiita masit in, pamwe tinenge tichiita magoslow, pamwe tichatoenda murod chaimo tichifamba tichimacha tichienda kumahofisi evaemploya tichipa zvichemo zvedu. Saka tiri kuti hatisi kupreempta hedu kuti mufriday yega yega tinenge tichiitei, asi friday yoga yoga kubva nhasi zvichienda mberi izuva reprotest. Maprotest acho atiitichiti maRed Friday protest.